manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu zvita 22/2023 makateerera ku studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vana veZimbabwe vanocherechedza zuva rekubana nerunyararo reUnity Day. Mutungamiri wenyika vaemasene Munangagwa vachikurudzira vana veZimbabwe kuti vabatane nekuchengetedza nhaka yavo. Mapurisa anoti achiri kuferefeta nyaya yekupambwa nekushungurudzwa kwenhengo dzeCCC. Kusanganisira vatakuzwa ngadzore uye ane zvaari kutarisira kubva kwavari kuti akwanise kuenda mberi nekuferefeta nyaya idzi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Vana veZimbabwe nhasi vacherechedza zuva rekubatana reUnity Day, mutungamiri wenyika vaemasene Munangagwa vachivakurudzira kuti vachengetedze kubatana kwakaunzwa nechibvumirano chakasainiranwa muna 1987 pakati pemapato eZANU-PF nePF-ZAPU. Chibvumirano ichi ndicho chakamisa kupesana kwevana veZimbabwe kwakanga kuripo, kunonzi kwakasiya vanhu vanodarika zviuru makumi maviri vaurayiwa mumatunhu eMidlands neMatabeleland. Mumashoko avo kuvana veZimbabwe avaburitsa padande mutande ravo reX iro raimbonzi Twitter, vamunangagwa vati chibvumirano chekubatana ichi chinoramba chiri nhungamiri yenyika yeZimbabwe, vanhu vachifamba vari pachibvumirano chenhaka isingagumi.
The historic Unity Accord remains a guiding character of our beloved motherland Zimbabwe. Riding on this timeless heritage, we must accelerate the attainment of our shared national vision for inclusive development and a modernized, industrialized, prosperous, and empowered society. I therefore challenge us individually and collectively to use this important National Unity Day to recommit ourselves to safeguarding, preserving and promoting our rich heritage for the benefit of both present and future generations.
Ayo anga ari mashoko emutungamiri wenyika vaemasoni Munangagwa kuvana veZimbabwe vachiti vana veZimbabwe vanofanirwa kushandisa zuva rekubatana iri kuzvipira zvakare kuchengetedza nekusimudzira nhaka yavo yakapfuma kuitira kubatsira varipo nhasi nevachauya. Nhasi vana veZimbabwe vari kucherechedza zuva rekubatana reUnity Day iro rakauya mushure mekunyoreranwa kwechibvumirano chekubatana chakaunza runyararo pakati peZANU-PF nePF-ZAPU mugore ra1987. Kubatana uku kwakamisawo kuurayiwa nekushungurudzwa kwevanhu zvikuru vematunhu eMatabeleland neMidlands, uko kunonzi vanhu vanodarika zviuru makumi maviri vakaurayiwa nemauto ehurumende munguva yegukura hundi. Asi vamwe vave nemaonero akasiyana nevamwe, vamwe vachiti hapachina chekucherechedza sezvo zvinhu zvadzokera pazvaive, vamwewo vachiti zvinhu zviri kutoenda mberi kunaka. Mushandi mukuru muboka rezvekubudiswa kwemashoko mubato riri kutonga reZANU-PF vaFarai Marapira vanoti zuva ranhasi rekubatana izuva rakakosha zvikuru kuvana veZimbabwe zvisinei nekuti munhu anobva kubato ripi uye kuti ndeweganda ripi.
Pachirungu anoti diversity is the concrete that builds a nation. Kureva kuti kusiyana-siyana kwedu nekuona chinhu chimwe chete tine mafungiro akasiyana ndiko kunoita kuti tibude nemhinduro yakasimba inoita kuti isu senyika yeZimbabwe tiende mberi tikwanise kuva nyika inoverengwa panyika dziri pasi pedenga rino kuti dzakabatana dzinoenda mberi. Saka ngatisaone sokuti anenge achifunga zvakasiyana noumwe ngaavengwe.
Asi mutauriri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaPromise Mkwananzi vanoti hakuna kubatana kunogona kuti kuitike kana munyika musina kuyanana kwakakwana panhoroondo yemavanga nemarwadzo akaitika kumashure uko kubva zvawana nyika kuzvitonga kuzere muna 1980.
Saka hatigoni kuti tiite unity zvinhu izvozvo zvisina kugadziriswa. Uyezve chechipiri, hatigoni kuti nyika inoyi inge ine unity asi kusina legitimacy. As long as pane makakatanwa ekuti saridzwa dzina kufamba zvakanaka, hapagoni kuti paite unity munyika.
Izvi zvinotsinirwa nemukuru muhofisi yezvekubudiswa kwemashoko murimwe bato rinopikisa reMDC inotungamirwa navaDouglas Mwonzora vachengetai guta. Ava noti dambudziko rakakonzera kunyoreranwa kwechibvumirano cherunyararo harina kupera.
Nekuda kwekuti pari zvino tiri kuona kuti dunhu rematebeleland rinova iro raibva vaJoshua Nkomo rinosaririra kumashure shure kwemamwe matunhu ose zviri maringe nebudiriro. Tinoona zvakare kuti nhau yekutambudzwa kwavanhu zviri maringe nematongerwo enyika nekurayiwa kwavanhu, dambudziko iroro harina kupera. Ndizvo zvimwe zvezvinhu zvakanga zvakabvumirwana kuti vanhu vanyorerane chibvumirano pasi kuti vanhu vange vakabatana sevana vanyamunhu. Asi dambudziko riripo nderekuti hurumende yeZANUPF muzuva ranhasi iri kuramba ichiwedzera isi kudzokera kumashure.
Vanoongorora zvematongerwo enyika vachitungamira sangano reMedia Center vaErnest Mudzengi vanotiwo
ndikatarira zviri kuitika munyika ndoona kwekuti voruzhinji vanenge vasinganyanyorecherechedza kana kuti havazivi nezvaro. Nekuti mukatarira vanhu vaenda kumabasa mutaundi makazara, mukatarira kana uri muchepisimisi kana Nyuwere, ndichaona kuti vanhu havaindi kumabasa sezvavaita nhasi. Zvorevaizvo kuti voruzhinji havasi kucherechedza zuva iri zvakanyanya. Chokwadi chiripo ndechekuti zuva iri rakanyanya kuva zuva rainyanya kuonekwa kukosha kwaro nevatingati vezvematongerwo enyika, ana chakoko vacho vakuru vanenge vari pamusoro ndo vainyanya zuva nezuva iri. Hatina kunge tazoita mukana wokuti voruzhinji vadzidziswe nezveukoshi hwezuva iri.
Ukuwo mutauriri weNCA Mamadhoki Chivasa vanotiwo
zuva iri izuva rakakosha nekuti izuva rine history yenyika yekubatana kwenyika. Tinotenderanawo nevamwe kuti kukosha kwayo kunofanirwa kusimbiswa nekutiwo tinge tine zvematongerwo enyika zvakajeka zvisina kunetsana sezvimwe zvinenge zvichiitikawo mumatongerwo enyika yedu zvekutsikirwa kwekodzero dzevanhu nezvimwe zvese zvakadaro izvozvo. Ndofunga kuti totenderana nevamwe vese kutiwo kuti zuva iri rambe rakakosha. Tinofanirwa kutarisirwawo kuti vanhu vange vane kodzero dzavo, vanhu vange vachinjiwa zvinonzi ndizvo zvakarwiwa hondo.
Vamwe vari kuti kushungurudzwa kwevana veZimbabwe zvikuru vanopikisa kuchiri kuenderera mberi kuburikidza nekupambwa uye kupondwa kwevanofungidzirwa kuti vanopikisa hurumende, izvo zviri kuita kuti zuva iri rishaye basa. Pakanyoreranwa chibvumirano chekubatana muna 1987, PF ZAPU yaive yakamirirwa nevaive mutungamiri vayo mushakabvu vaJoshua Nkomo, kuchitiwo ZANU PF yakamirirwawo nevaive mutungamiri vayo uye vakave mutungamiri wehurumende yevatema yekutanga muna 1980 vakazove mutungamiri wenyika mushakabvu vaRobert Mugabe.
The Voice of America.
Mapurisa anoti achiri kuferefeta nyaya dzekupambwa nekushungurudzwa uye kupondwa kwenhengo dzebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change. Mutauriri wemapurisa, Assistant Commissioner Paul Nyati, vakaudza Studio 7 svondo rino kuti mapurisa ane zvaari kutarisira kubva kune imwe nhengo yebato reCCC yakapambwa nekushungurudzwa uye vari nhengo yeparamende vatakudzwa ngadziore. Vangadziore vaudzawo Studio 7 kuti vakafonerwa nemapurisa nemusi wechitatu achiti aida svombonoro kana kuti password yedande mutande ravo reFacebook iro ravakashandisa pakutora video yevanhu vakavapamba nekuvashungurudza. Ngatinzwei hurukuru yataita navangadziore pamusoro penyaya iyi.
Wongu ndakange ndafonerwa nevemapurisa, asi mukundifonera kwavo vachiti ngatisangane tionesane nenyaya iyi, vanozonotaura ivo kuti chavanoda kwandiri kuti vawane password yeFacebook account yangu iyo yandakashandisa kuenda live. Ndovabvunza nei voti mutemo dzedu dzecyber security dzinoti evidence tinoitora kubva pasource. Zvino pasource pavo pavanotaura iaccount yangu here? Kana zvichionekwa kuti munhu akaenda live, kana vasina hunyanzvi, kana vasina pfungwa dzekugona kutora chinhu chakadaro vochishandisa seevidence sevanhu vari kuongorora nyaya iyi, zvinoratidza kuti hatina kwatiri kuenda senyika. Dzimwe nyika dzine zvadzinoita kuti dzishande dzione mbavha, dzinge dzichiziva kuti chii chaitika pamaererano nezvechimanje-manje kana yatingati iyo technology. Asi ndopaunoona munhu achikumbira password yako ari mupurisa ari kuCID law and order, anondifonera inini oti ndo kuti pange pane evidence.
Saka imi makavati chii mushure mekunge vati vanoda password yenyu?
Ndakavataurira ndikati inini kuti ndikupei izvi zvakutoratidza kuti hapana chamati maita. Kana mava manga makamirira kuti muchawana password yangu, yandisingazivi kuti muchaitei sei, zvinhu zvinoshamisa zvikuru kwazvo. Saka zvakakosha kuti vange vachitaura chokwadi, nekuti neniwo ndinayo foni yavakandifonera yandinokwanisa kuratidza kunyika yese kuti vanzwewo kuti chii chaizvo chaizvo chakamisa panyaya yangu.
Saka kuti nyaya iyi ifambe kuenda mberi, makagadzirira here kuenda kumapurisa nezvavari kuda?
Ndakagadzirira zvekare kunge ndichienda kumapurisa. Ndakavataurira ndikati kana gweta rangu raapo rakandipawo zuva rarinenge riripo, ndichange ndichiendawo kumapurisa. Toenda ikoko toonesana, asi zvese zvavanoda ndakaendesa. Personal statement iripo kuti pange pane nyaya, zvese zvakataurika zviripo. Chatomisa ndiyo, chatomisa kuratidza kuti havana chidakadaka nechido chekuti zvinhu izvi zvigadzirizve.
Vanga vari nhengo yebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change uye vari nhengo yeparamende vatakudzwa ngadzore vari parunhare muHarare neStudio 7. Mauto eIsrael anonzi nhasi awedzera kurwisa kwawo muGaza, apo nhaurirano dzekuedza kumisa hondo iri pakati peIsrael neHamas dziri kuitwa nenyika dzepasi rose dzichinzi dziri kuenderera mberi. Uko matambudziko ekushayikwa kwechikafu nezvikwanisiro muGaza kuvagari vemo anonzi ari kuwedzera. Vagari vemuGaza vati kurwiswa kwakasimba pamwe nenzvimbo nezvombo zvemuchadenga munzvimbo dzakawanda zvikuru kumaudzanyemba kwedunhu reGaza kwaitika nhasi muKhan Yunis neRafah uyewo kuchamembe kweGaza. Bazi rezveutano muGaza iro riri pasi peHamas iyo inonzi nehurumende yeAmerica chikwata chinopfurikidza mwero rinoti zvizvarwa zvepalestine zvingangosvika zviuru makumi maviri kana kuti 20,000 zvaurayiwa kubva zvatanga Israel kukanda zvombo muGaza. Ukuwo Israel inotiwo vanhu chiuru chimwe chete nemazana maviri kana kuti 1,200 vaurayiwawo muIsrael.
Munguva yekushanduka kwezvinhu, apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaka chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Vanhu vanonzi vanga vari mavhu nemarara muguta reHarare nhasi vachigadzirira zoro rekisimusi nekupera kwegore zvapa kuti kuite bata murefu bata mupfupi mumigwagwa. vezvitoro nevemisika vataura nestudio 7 vanoti bhizimusi rinoti kwirei munguva ino vanhu vachimhanyidzana kutenga zvavanoda kushandisa pazororo. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivan Zisininga westudio 7 abata mutauriri wesangano rinomirira vanofamba nemabhazi Repassengers Association of Zimbabwe, vatafadzwa George Goliati.
Chokwadi muHarare hamusi kufambika, mota dzakawandisa zvikuru. Pane mumwe mugwagwa inofamba mota dzerudzi rwemagonyeti, magonyeti akatakora zvinhu nemamwe anovhiringidza kufamba zvakanaka kwemotikari. Amwe anofa pamugwagwa, izvo zvinozoita kuti dzimwe mota dzitadze kupinda. Uye zvakare tichikuona hwando hwemota dzakawanda dziri kuda kuenda muguta reHarare. Vanhu vari kufamba nemabhazi. Chimwe chandafarira pakufamba kuriitwa nevanhu vachikwira mabhazi ndechekuti taiona vanhu vakagara pasi pasina standing muna Mutare Road. Ndiyo zvimwe zvinhu zvatikafarira.
Chii chiri kunyanya kuitika muguta? Asi mota dzawanda kudarika vanhu here?
Kuwanda kwemota muguta reHarare zvinoreva kuti vanhu vakawanda vemuZimbabwe vatenga motikari zvakapetwa kashanu pane dzavanga vainadzo dzanga dzirimbovapo munyika. Iye zvinezvi takuona vanhu vachitenga motikari vashandi vehurumende vakuenda kunotenga motikari. Pane masikima aripo kuti vanokwanisa kupinza motikari vasingabatirwe majuti akawanda. Saka ndozvo zvimwe zvinhu zviri kuita kuti motikari dzinge dzichiwanda zvakare munyika. Uye zvakare kukwira-kwira kuri kuita mitengo yekukwira michovha.
Ngatitarisewo matambudziko ari kusangana nevafambi muzororo imomo, mungavakurudzirawo kuti kudini?
Tinodangokurudzira veruzhinji kuti vasakwire mota dzemushiga-shiga. Zvine njodzi zvikuru, vanhu vari kubirwa nemota idzodzo. Kana vachinge vadzikwira vari kubva vacheswa, votorerwa zvikwama kana kuti mafoni vasingazivi pavanozoburuka, pavanonzi vasvika, pane zvinenge vakuda kutarisa kuti vanga vaine chii, kana kuti vanga vane chikwama here. Vakutsvaga pane chikwama vanobva vachishaya chikwama.
Vanga vari mutauriri wesangano rinomirira vanofamba nemabhazi rePassengers Association of Zimbabwe, vatafadzwa George Goliati, vari parunare muHarare naIvan Zisininga weStudio 7. Vamwe varimi vefodya munyika vari kuchema-chema nekudzimwa-dzimwa kwemagetsi kwenguva dzakareba, ukuwo varimi vechibage vachiti vachaderedza ndima dzavacharima nekuda kwekunonoka kunaya kwemvura kwakaringana, vachiti havazivi kuti ichanaya semakore adarika here kana kuti kwete. Nonorai Jena anotipa nyaya inotevera.
Varimi vefodya ava vari kuti chirimwa chavo chiri kutsva nekuti havasi kukwanisa kudiridza sezvinotarisirwa nekuti magetsi ave kuenda zvakanyanya zvichienzaniswa nenguva inogore rapera. Vanoti zvikonzero zvinenge zvichipiwa nekambani yemagetsi yeZimbabwe Electricity Supply Authority kana kuti ZESA zviri kuwandisa, asi pasina zviri kuitwa kugadzirisa dambudziko rekushayikwa kwemagetsi iri. Mumwe murimi wefodya wekuhurungwe mudunhu reMashonaland West, vaBeni Madanere, vanoti vakarasikirwa nemahekitea anodarika makumi mana efodya nekutadza kudiridza zvichikonzerwa nekushayikwa kwemagetsi. Mumwe murimi wefodya wekumazoe mudunhu reMashonaland Central, vatekshiwaraviro, vanoti gwenya rinounza magetsi papurazi ravo kana kuti transforma rakafa uye riri kutora nguva yakarebesa risati ragadzirwa, uku fodya yavo ichifane kushaya mvura.
Ezvinezvindine almost 3 months transforma yafa. Ndakatozokwata vagata vaku Dubai tinaimwe ndaparara kuma kufodya kavanyanda zvikara zvezvi zvapera kuti.
Varimi vefodya ava vanoti vari kusanganawo nedambudziko rekushaya mapombi anofambisa mvura yemadiridziro, sekutaura kwemumwe murimi wekumarondera vachichapa chafanza. Mumwe mushandi mukuru mubazi rekuburitswa kwemashoko mukambani yeZesa, amai Nyara Inyanguo, vanobvuma kuti pane kushomeka kwemagetsi munyika, vachiti pari zvino vari kugaya magetsi anosvika mamegawatts churu chimwe chete nemazana maviri ane makumi mashanu kana kuti 1250 megawatts pazuva, asi nyika ichida magetsi anosvika chiuru nemazana masere ane makumi matanhatu kana kuti 1860 megawatts pazuva.
Our economy at the moment requires about 1,860 megawatts. So you can see that we do have a shortfall that we are operating.
Amai Nyanguo vanoti izvi zviri kukonzerwa nekusashanda kwemamwe magwenya emagetsi ari kuhange ayo ari kugadzirwa, vachiti mwedzi uno uchapera dzimwe nzvimbo dzakawanda dzichishayikwa magetsi zvakanyanya. Vamwe varimi vanoti dambudziko rekushaya mvura emadiridziro riri kuwedzerwa nekudzikira kwaita mvura mune mamwe madhamu avanoshandisa, zvisinei nekuti hurumende iri kuti iri kuvaka madhamu akawanda munyika. Mukuru weZimbabwe National Water Authority kana kuti Zinwa mudunhu remashonaland west vapaso wenyahora vanoti pane nzvimbo dzine madhamu asina mvura munzvimbo dzakaita seChegutu, Mondoro neSanyati.
Kati tine mabadhamu anenge asina kuvira zvakanaka, in particular kunana Chegutu kunenge kune madhamu maniki.
Gurukota redunhu remashonaland west amai Mari Nchombo vanoti zviri kusiririsa kurasikirwa kuri kuitwa varimi nefodya nekuda kwekushayikwa kwemagetsi.
Ndikatarisa zvakaitika manje manje ndaanichinzwa maripoti kuti kwadr Zeke hanzi vane 120 hectares yecrop, vakaisa top vaisa top magetsi novhaenda, and ukaenda kumunda kwavo unochema.
Amai Chombo vanoti panofanirwa kuve nekuwirirana pakati pevarimi nevashandi veZesa panguva dzinoenda nekudzoka kwemagetsi.
So there was no good communication between Isuma farmers neZesa kuti vaite prioritize.
Munyori mukuru mubazi rezvekurima Profesa Obed Jiri vanoti dambudziko remagetsi riri kukanganisa kurimwa kwezvirimwa zvinoda madiridziro zvakanyanya zvekuti zvinogona kuderedza gore varimi. Apo varume vefodya vari kuchema-chema nekushayikwa kwemagetsi nezvimwe zvemadiridziro, varimi vechibage nezvimwe zvirimwa zvidiki vanoti vacharima ndima diki sezvo mvura yemudenga yakanonoka kuturuka. Varimi vechibage vanoti vari kutya kurima ndima huru sezvo mvura yakanonoka kunaya. Vanoti zvine njodzi yekuti murimi anoshaya chaanokohwa kana mvura ikakurumidza kuenda, sekutaura kwevanoongorora mamiriro ekunze kana kuti Meteorological Service Department. Asi vamwe vanoti kunaya kwemvura ndekwamwari, nokudaro varimi vanofanirwa kurima chete voona zvinozoitika. Varimi vari kukurudzirwawo kuti vasangorima chibage chete, asi kuti varimewo mbeu diki dzinokurumidza kuibva uye dzisingade mvura yakawanda dzakaita serukweza, mapfunde nemhunga. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Muchirongwa chedu chemagitare chesvondo rino tinokupai hurukuro nemuimbi wemusambo wesungura Shadrack Chimonya. Shadrack anoimba Limpopo, Toyandu kuSouth Africa, nevanakomana vake vachiri vadiki vanodaidzwa kuti Small Boys. Ngatinzwei hurukuro yaaita naIvan Zininga weStudio 7.
Zimbabwe ndobva kuChipinge South, kachichicho inonziwa 28, machifu Karangwa.
Zvazvino ndiri muSouth Africa nebhendi rangu rinonzi Shadrack Chimonya and Small Boys Band.
Manje mukoma Shadrack, maSmall Boys aya anoenda kuchikoro here iwaya?
Ya, vakawanda vanobvunza kuti magitara auri kuridzisa vana avakanganisi chikoro here kana kuti mabhuku. Vana vangu vanoenda kuchikoro zvakanaka, kana tazi tinondoridza tinoridza mugovera chete soto vanonga vari pa rest Monday kuenda kuchikoro and vapfana vangu kuchikoro vanokwapaidza vanoshuro vasingaiti havasi kufoira ba
vari kuitsigira sei mimhanzi yamunorova vateereri
kune vanonditsigira kumumhanzi tinomutenda zvikuru mese nekuti tsigira kamunoita tinozvifarira nevana vangu vakafa vari kufara chaizvo
Matambudziko amunosangana nawo ndeapi?
Ma challenges atosangana nawo music industry akawandisa. Asi as for now inini zvangu semunhu ari kutanga mumhanzi ndisati handina zvekushandisa kuti tiwane kundoridza patinombotondodzi uya muridze tinonga tatodanwa kana neumwe munhu ane zvaanazvo zvokushandisa osvika kundotishandisa nevapfana vangu ivavo
vangade kukubatai vanoda kuridzirwawo nekuhaya haya vanokuwana ikupi
vanoda kundibata namba foni dzangu dzinoti 072 15 18 044
mashoko enyu kuvatsigiri venyu ochitiwo kudini
mashoko angu mahombe kuvatsigiri vangu murambe makatitsigira nesmall boys zvinokwanisa kuenda kuchikoro nekutsigira kwenyu asi makasatitsigira vanogona kusapedza chikoro chacho nekushaiwa mari yekuti vadzidze vaenda mberi
aiwa chionekai zvenyu vateereri tibve tarova mazimbabwe yamataura iya
hatisi kuramba tichiozi muzimbabwe munhu unogona kuwa ano problem asi kana ane mhosva wamuwana ano mhosva musungei muise kujere kwozoya vasina mhosva musavanetsa vasi wakadaro the situation is forcing the people kuti vaite izvezvo
Manga muchinzwa kamboga anonzi maZimbabwe manzwa hurukuru yaitwa naShadrack Chimonya ari parunare kutohoya ndou kuLimpopo muSouth Africa naIvan Zisininga weStudio 7. Musakanganwa chirongwa cheLive Talk apo tichange tichitarisa nezvezuva rekubatana reUnity Day nezvarinoreva kuvana veZimbabwe. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndekusemwe naPraxidis Jeremiah. Thank you.
Soku isikati senda baku VOA Ndebele.